Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera Gunyana 5 2020 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206.
Namba yatapiwa inoita kuti vanhu vanokwana 300,000 vakaisa maobjections kuSEC vachiramba mirwa kwevhoti yavo ichipiwa kubva kuMDC Alliance ichiendeswa kuna Tokoza Rekupe uyo wavakaona paballot paper vakamuramba pamwe chete nemacandidates ake aakaisa.
MDC Alliance inoti yaunganidza magwaro akasainwa nevanhu vanodarika mazana matatu ezviuru ayo yaendesa kuZimbabwe Electoral Commission ichinyunyuta pamusoro pevanhu vakadomwa neMDCT kuti vatsive nhengo dzayo dzakadzingwa mudare reNational Assembly neSenate.
Katazama affidavit iwayo. Affidavit rimwe chete rakanyorwa nevanhu vakawanda. Saka inyaya imwe chete. Ende nyaya iyoyo iri kuti isusu seMDCT hatifaniri kutsiva maMP iwayo. Asi mutemo unoti bato rabvisa munhu muparliament ndiro rinoisa replacement.
Asi MDCT inoti ndiyo ine masimba ekudoma mazita evanhu vanofanirwa kutsiva vanhu vayakadzinga mudare reNational Assembly neSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu zana nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 6,837. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 158 vanhu vagara vari munyika uye munhu mumwe chete anonzi akabva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 5,345 zvichitevera kupona kwevanhu makumi masere nevaviri nezuro wakare. Huwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinoburitswa tisisiri kutepfenyura chirongwa chino cheStudio 7. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu nezviuru mazana masere nemakumi mana nechimwe kana kuti vadarika 26,841,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvipfumbamwe kana kuti vadarika 879,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti vadarika 6,391,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 192,000. MDC Alliance inoti yaunganidza magore enyunyuto ayo akasainwa nevanhu vanodarika mazana matatu ezviuru vachiratidza kusafara kwavo nekudoma kwemazita evanhu vachatora zvigaro gumi nezvishanu zvemuNational Assembly pamwe nemudare reSenate kwakaitwa neMDCT. Izvi zvinotevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance mumatare aya neMDCT. Sachi garo ve Zimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, waka zivisa zuri pamtemo, mazita evanu waka doma ne MDCT. Waka tivanoda kupikisa izi, wane kodzero yekunyorera Zimbabwe Electoral Commission. Mukati menguwa yakatarwa nemitemo yenyika. Tabata mnyori mkuru we MDC Alliance, vachauto nuende kutitinzwe pamire bato ravo panyaya iyi.
Mburipoti andawana nasi, ino rasa kuti vatigiri ve musangano wedu pamweze nema ordinary voters. Vakwanisa kunge vachiendesa ma objections kuma offices ezek kunyika yese ma province mavari then mazhinji zhinji aizoendeswawo kuzek kuno kuHarare namba yange yatapiwa inoita kuti vanhu vanokwana 300,000 vakaisa ma objections kuzek vachiramba birwa kwevhoti yavo ichibirwa kubva ku MDC Alliance ichiendeswa kuna Tokoza nekupe uyo wavakaona pa ballot paper vakamuramba pamwe chete nema candidates ake akaisa. So zvino zvinotifadza zvikuru kuti mavota pachao vasumuka kuti vadefende voti yavo kuti amugone kuti muti takarara tichiri tiri pamitsara tichida kuvhota vamwe vakamuka kuma 4 AM kuti vavhote then munhu ongomuka achinzi MP uya achisipo pakuiswa ma MP akwakupe. Chinonyanyorwadza chaizvo ndechekuti ma MP akuendeswa ku parliament ma MP akanga ari pama ballot paper achimirira party yainzi MDC ya ikubiza na MDC Alliance wakarambwa ni vanhu wakaiona MDCT iri pa ballot paper wakairamba wakada vachamisa
vatsigiri venyu kusanganisira veruzhinji vari muZimbabwe vangadawo kuzivawo kuti zvamaunganidza magwaro enyunyuto aya muchaendesa kuma offices ezek muchaita sei ndapa matano amuchatora
nyaya iripo ndeyekuti tese tiri kuziva kuti vamunangagwa vari kuda kuparadza bato rinonzi MDC bato iri ari para nekuburikidza kwamuri kuona vanhu vachiramba vachisumuka vachiisa maobjections. So pamutemo vanhu vane kodzero yekuisa maobjections kana futi yavo ichinge yakubiwa sezvaitika ipapo. So taakumirira kuti zeki iongorore maobjections yozoburitsa ichitiudza kuti ichati chii nenyaya yataurwa nevanhu vanovhota vanhu vanoendo vakavhotera vanhu vavari kubvisa muparamende. Kana zeki ichinge yazotaura tichazotora makutano mamwe kumberi kuti tione kuti nyaya yacho yagadziriswa. Saka isu semusangano tiri kugadzirisa nyaya iyi kaviri tiri kuenda kumakoti but tiri kutaurawo nevanhu kuti vanhu varatidzire kunyunyuta kwavo vachiexercisa constitutional right yavo iri musection 59 yekuratidzira nekuti zviri pamutemo hati kutsvuza vatungamiriri vavanoda so vhoti kana yavhotwa ngai respect ndozvatiri kuda.
Munoona here zeki ichikupai nzeve dzayo paurongwa hwenyu uhu uchitarisa kuti izvo zeki iri kutevera mutongo wesupreme court uyo unenge usiri kucherechedza MDC Alliance.
Zeki haina mutemo wainoteerera zeki yakaiteerera mutemo vachamisa vangadai vari kustate house nas saka tinozviziva zviri kuti zeki ibato rinoshandiswa navamunanga kuvhigama election tinozviziva but apa tiri kutevedza mutemo wenyika. Mutemo wenyika unoti bato rakakwikwidza ibato rinonzi MDC Alliance. So kana rakuritsirwa vanhu varo muparamendi bato iroro rine kodzero rekuti riise maobjections sebato then vanhu vakavhota vane kodzero yekuti vaise kunyuta kwavo zeki. So zeki kana iri bato rakaiswa pamusana peconstitution yemuZimbabwe inofanira kuti iteerere zvikutaurwa nevanhu. So tiri kuzviisa mumaoko mezeki kuti zeki ichateerera vanhu vezimbabwe here kana kuti vamunanga. So ndo adzi atakamirira kuti zeki kana yaona maobjections yakadai ari kuteerera vanhu here kana kuti vamunanga.
Pane matanhiro amuri kutora sebato kuti munge muchitaura nezeki kunze kwemavhara yasainwa nevanhu.
Pari zvino isu sebato takanyora tsamba zeki tichivaudza kuti havakwanisi kuti vaburitse maMP edu akasarudzwa through a nomination court. Takamirira kuti zeki ipindure tsamba yedu isusu yatakanyora seMDC Alliance. Then iyi zvaitwa nemavoters izvi ikodzero yavo vakazvimirira sevanhu vakasarudza vanhu. So iyoyo process iri separate yatinenge takangomirira kuti tione kuti zeki ichafamba sei but isu sebato takavanyorera tikavapa mazita atakasubmita 2018 kuti aya mazita ndo evanhu vakasarudzwa nevanhu ndo anofanira kudzokera kuparamende.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera tabatawo munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora avo vatanga nekutiudza pamire bato ravo zvichitevera musangano wechimbi chimbi wavakaita nezuro.
Nezuro msangano wedu we MDCT wakaita National Standing Committee yao tangatichitarisa jukurukuru zakaitika pa sarudzo ya mea we Harare iyo yakaona va mafume ve PDP vachita mea chibvumirano chedu che MDC Alliance achibvumire kuti mea ange achita we rimwe bato risiri ve MDCT saka takazvitarisa izvozvo
mataura imi kuti izvo makakurukura nyaya yesarudzo dza mea uma Harare saka mata nhaba muchatora babo zvichitira kukunda kwakaita va mafume
ya chekutanga ndechekuti va mafume ndeve bato re PDP kwetere MDCT saka atina zvatinokwanisa kutaura kukuita navo can't recall him nekuti haazi munhu webato redu asi nyaya iripo ndeyekuti bato re MDCT pachibvumirano MDC Alliance Agreement ndiro rinofanira kuita mayor bato re PDP rinofanira kunge rina deputy mayor saka vamafume vanofanira kuita deputy mayor pachibvumirano chiripo ichi saka magweta edu ari kuongorora kuti tingaita sei nezvazvo takatarisa kuti mutemo unoti kudii mutemo wakasainwa nemapolitical parties unoti iwo party yakaiti ine makanzeras mazhinji ndiyo inenge iina meya
asi vamafume nevamwe kavari kuti izvo vakapinda musarudzo iyi seMDC Alliance
hakuna bato rinonzi MDC Alliance MDC Alliance igroup remapolitical parties rinosanganisira MDC T pamwe chete ne PDP nemamwe mapato 5 saka nyaya iripo ndiyo kuti atitarise ba kuti iko zvino kwane bato rinonzi MDC Alliance Party tinotarisa kuti pakaitwa masarudzo dza 2018 zvanga zvakamira sei
iko kunetsana kuri kuitika kuva monzora hamusikona here kuti mimidivi renyu reku MDCT riri kukundikana kana nyaya idzi dzakiswa muvanhu kuti vasarudze zvavanoda
akwete mukatarisa nyaya yakaitika pama elections iwaya 19 makanzelas akavhotera vamafume 14 makanzelas akavhotera vamukunguma 14 to 19 muchizvitarisa hapana mutsauko wakanyanya kukura ipapo uyezve idzi handisarudzo dzakaenda kuvana veZimbabwe kuvana iko zvino vanhu vazhinji vanongotaura kuti ava vanowana vakawanda ava vanowana vakawanda hazvisati zvatestwa izvozvo
veMDC Alliance vatataura navo vati vaunganidza ivo masignature evanhu vanodarika zvazana matatu ezvuru kana kuti 300,000 vachiti izvo vari kunyunyuta nekuburitswa kwakaitwa mazita ari kuda kuti atsive vanhu vakaburitswa muparamende munoti kudii nedanho ravatora iri
hakuta mutemo wakadaro chekutanga ndechekuti mukatarisa maafidavit iwayo iafidavit rimwe chete rakanyorwa nevanhu vakawanda saka inyaya imwe chete ende nyaya iyoyo iri kuti isusu seMDCT hatifaniri kutsiva maMP iwayo asi mutemo unoti bato radzisa munhu muparamendi bato radzinga munhu muparamendi ndiro rinoisa replacement saka MDC Alliance haina wayakabvisa muparamendi vanhu vakabviswa neMDCT saka MDCT ndiyo yakanyorerwa neZimbabwe Election Commission kuti mabvisa vanhu venyu saka chitipai vanhu vanotsiva vanhu ivavo saka pakatanga kuruzira ava vanhu nyaya yavo paparamendi patakahwina isu simba redu rekuti ndisu tinokwanisa kuita recall mamembers of parliament uyo anoita recall mamembers of parliament ndiye ane simba rekuisa mamembers of parliament saka zvima affidavit zvakanyorwa zvakanyoreswa kana kuti zvakagadziriswa nevanhu vasina njere dzenyaya dzema elections especially nyaya dzeproportional representation MP weproportional representation haasi MP akavhoterwa nevanhu jikelele munhu akasarudzwa nepolitical party
munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare vari muHarare sachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vanoti sangano ravo rinotevedza mitemo yesarudzo kwete kuita zvematongerwo enyika Justice Chigumba vaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kubvuma kana kuramba kuti sangano ravo ratambira magwaro abva kuMDC Alliance sezvo vanga vasati vasumwa nemukuru anoona nezvesarudzo vautroile Sligwana avo tatadza kubata panharembozha yavo
tichokutanga chandu kudakuti nyakotwa panzi tichokuti nao izi rikumatarezi mosha anditi mokuzvinzikita
wongu
auze kuti ane kodzero ekunze hatiengo yemusangano upi kana kuti hatisiri nhengo yemusangano dziri kumatarezi mosva hadzisati dzapera zvakatongwa kudare rehigh court vamwe vacho vakaita maappeal ishandoda kuti chitange kunzwisisa saka ini pane pandinokwanza kuti titaure muchidimbu asi pane pandisingakwanisi kutaura nekuti nyaya dzinenge dziri pamberi pematare isi hatibvunzi kuti titaure pachirungu zvinonzi dziri subjudice
ipapo ndiri kupanzwisisa Justice Chigumba chandanga ndichingobvunza ndechekuti izvo imimi sesangano matambira here magwaro ari kubva kuMDC Alliance avari kuti izvo vaunganidza nodarika zvuru mazana matatu
imimi samutongi anoona nezvesangano rinoona nezvesarudzo handisi operational kana ndichiti handisi operational zviri kutoreva kuti tandiende kuzimbabwe electoral commission madzirese ndichitambira matsamba kana kusatambira matsamba munhu ari operational kuzimbabwe electoral commission ndi chief elections officer vanonzi vasilaigwa ndo vamunokwanisa kubvunza mubvunzo wekuti vakupindurei vachikudzei kuti maprovince ese kuprovince yatambira vanhu vapokana vari vangani province yakati vanhu vapokana vari vangani inini ndinoita zvesarudzo kuti ndinzi ndiri operational nguva ye harmonized election kana tichiri paharmonized election rangu basa ndere kudzidzisa ari operational kuti mutemo unoti zvakati handisi kukwanisa kupindura mubvunzo wei pari zvino handisi kukwanisa kuti nditi hatina kutambira kana kutita nekuti isusu handiti rimukanyatso dokera mumashure takati isusu tiri kushandira kubva kumba kamwe takapema covid regulation tinotozoverengawo magwaro atinonyorerwa nevari operational vachi mwedzi risati yapurwa kumaprovince kwabva zvakati saka pari izvozvo handisi kukwanisa kuti nditi ehe kana kuti nditi aiwa kana muchida ehe kana kuti aiwa unobata vasilaigwana
ndiri kupanzwisisa ipapo Justice Chigumba tanga tambotraya kubata vasilaigwana asi nhare yavo iri kunetsa kubata saka ndazenge ndati nditaure nemi
kunetsa nekuti nhare yavo iri kunetsa nekuti Zimbabwe Electoral Commission tikushandira kubva kumba zvinoitwa essential service nekuti tanga takamisa nhau dzechi zvesarudzo tichiti pamusaka pesinzere tiri kunetsa mukati menyika handimuri kunzwisisa kusabatika kwavo hausi hwenderurani vari kutoshandirawo vari kumba
sachigaro wezimbabwe electoral commission Justice Priscilla Chigumba vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye. Ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi ari muno muAmerica uyo ari kutaura pamusoro pezvaari kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kusangana nazvo panguva ino.
Zita rangu ndinonzi Panizai Bhamu Chipunza. Kambani yangu inonzi The Afro Diva. Ndiri kunoko kuMaryland kuUSA.
Makafunga sei kuti mutange kambani yakadai?
Chekutanga mimi ndingati chitoro changu ichi chinotengesa zvandingati mafashion accessories kana kuti zvakasiyana siyana zvinosangana nezvemucheno. Ndinotengesa zvuma, madecals, tumabhegi nezvimwewo zvinobva kumusha kuAfrica kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisa Ghana, Zimbabwe, South Africa neTanzania.
Makafunga sei kuti mutange kuita izvi?
Ndakazvifunga nekuti ndakagara ndiri munhu anofarira zvinhu zvekumusha, zvinhu zvekuAfrica. Ndinofarira kupfeka nekuzvishongedza nezvinhu zvekumusha. Saka ndaiona kuti pandinozvipfeka ndine mamwe maitiro andinoita ekusanganisa hembe nezvuma netumabhegi nezvimwe zvakadaro zvinongoyevedza, zvinonakidza. Zvaiita kuti vanhu vakawanda vandibvunze kuti zvinhu zvako unozvitenga kupi. Saka ndakatoona kuti pane mukana wekuti ndingatoita ndichiwana zvandinowana ndichizvitengesera muvanhu.
Tinoona pari zvino pasi rose
nemuZimbabwe vanhu vakatarisana nechirwere cheCovid-19 muhabhizinisi umo zvakamira sei nemabasa anokubata imi semadzimai?
Chinhu ichi ndinoona kuti chirwere cheCovid chatipinza panguva yakaoma, nekuti vanhu vazhinji mazuva ano havana mari, nokuti mabhizinisi ari kuvhara. Vamwe vari kuderedzerwa nguva yavanoshanda, saka vanhu havana mari yakawanda yavanogona kushandisa kutenga zvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nezvemicheni. Zvinova zvinonetsa vanhu vakaita seni nemabhizinesi akada kufanana neyangu, nokuti vanhu vari kuona kuti makastoma kana kuti vanotenga vakaomerwa panguva ino. Saka ndiro dambudziko ratiri kusangana naro. Rimwe dambudziko riripo nderekuti chero kuwana zvinhu zvaunotengesa kana kuti stoku yaunotengesa kuri kunetsa, nekuti mafambiro ari kunetsa, uyezve ndege zvadzashoma dziri kufamba. Mari inoda kubhadharwa kuti unge uchiwana zvinhu zvichiunzwa kuno kusei kuAmerica, yatokwirisa zvekuti zvaakunetsa chero kuti ukwanise kutengesa nemari yawanga wajaira kutengesa nayo. Ndo mamwe matambudziko atiri kusangana nawo semadzimai.
Saka panguva ino semadzimai, zvii zvamuri kuti imi muri kuita panguva iyo makarindira kuti chirwere cheCovid-19 chipere?
Panguva inoi sisi Mavelasi ndaitora senguva yekudyara, nokuti tatoona kuti zvatagariswa pasi kudai tambowana mukana. Kazhinji tinenge tichingomhanya mhanya tichikwira nekudzika, saka tambowana mukana wekumbonyatsogara pasi tichinyatsofunga kuti bhizinesi plani yangu yakamira sei, strategy yangu, marongero andinoita bhizinesi yangu, mafambisiro andinoita zvinhu zvakamira sei chaizvo izvo. Zvii zvandingaite zvingandibatsire kuti ndiwane mimwe mikana yekuti ndinge ndichitengesa? Saka vazhinji tatoona kuti zvatanga tajaira zvekuti pamwe tinoenda tichinotengesera muvanhu, kukaitika mitambo tinenge tiriko tichitengesa, takutoona kuti chinhu chaakukoshesa kuwanikwa uri mumadande mutande akafanana nana Facebook, nana Instagram, nana WhatsApp, tichiwana nzira dzakasiyana siyana nekushandisa mawebhusaiti anoita kuti tikwanise kunge tichiisa zvatinotengesa ipapo, kuti vanhu vakwanise kungotenga tichivatumira. Ndo dzimwe nzira dzatakuona kuti dzinotibatsira kuti tinge tichironga zvemabhizimisi edu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawati panhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Nhasi tiri kumbotarisa nezvetsika
yatiri kuona iri kunyanyoitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana mumwe achinga ashaya yekuti mufi anofanira kunovigwa kumusha. Timbonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti vakawanda vari mudiaspora vanenge vashayikira ikoko vange vachida kuenda kunovigwa kana kuradzikwa kana kuchengetedzwa kumusha. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata imwe nyanzvi yemagariro evanhu vatiri kuda kuti vange vachitaura vega zita ravo kwamuri imi vateereri. Taurai zvenyu.
Kwazuva iwa Kandemire, kwazuva vateereri. Ini ndinonzi Dr. William Guri, ndinoita nezveutano hwepfungwa, ndinoshanda neboka rinochengetedza utano hwepfungwa hwevana vari muzvikoro pamwe chete nevabereki vavo nevadzidzisi vavo muzvikoro zvakasiyana siyana zviri muUnited Kingdom. Pamusoro pezvo ndinoshandawo muprivate practice sapsychotherapist nemaboka maviri anobatsira vanhu maererano nemental health.
Dr. Guri, nemaonero enyu, chii chinoita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda
vasiye vataura kuti kandakanda zoshaya ndoda kunoibva kumusha kana kuti hama dzavo dzinge dzichinetseka kuda kunovaradzika kumusha.
Zvechokwadi tinoona vanhu vakawanda zvizvarwa zveZimbabwe vagere munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rese jekerere. Handingati zvangu vanofarira kugara kunze kwenyika, asi ndingati imhosva yekutsvaga chekubata, mhosva yekutsvaga chouviri inosakisa kuti vana vezvizvarwa zveZimbabwe vamhanye mhanye pasi rese vatsvaga kwekugara munyika dzakasiyana siyana. Zvino chinoitika ndechekuti vanhu vanoenda kunze kwenyika vachiti vachazodzoka kumusha, vazhinji vanenge vasina pfungwa yokurambira kunyika ikoko zvachose. Ndosaka muchiona kuti panenge paita rufu, munhu anenge asati anyatsovaka musasa kunyika ikoko kwaanenge achishanda, kunyange dai agara makore akawanda zvakaita sei, kana 20 kana 30 years, asi munhu mupfungwa dzake nemwoyo make nemagarira ake kuZimbabwe ndokunenge kuchiri kumusha. Ndosaka tichiona vanhu vazhinji vachimiramira chaizvo kuti hama dzavo dzinovigwa kumusha. Ndinofunga kuti kuviga hama kumusha chinhu chinoonekwa sehunhu, chinhu chine chiremerera, chinhu chine rukudzo.
Asi hakusi kuremedza vapenyu here uku Dr. Guri kwekuti mufi anga achinovigwa kumusha achisiyawo kunzvimbo kwaanga agere kunevhu rinogona kuvigwawo munhu?
Hongu kunogona kuva kuremedza vapenyu, asi zvinobva papfungwa kasimba chaizvo inotibata tese tese sevanhu venyama, kwete sevanhu veZimbabwe bedzi, asi munhu wese wenyama tinotya rufu. Nekudaro hatigoni kugadzirira zvatichada kuti zvizoitike parufu rwedu. Ndotofunga kuti ndikafana kuita urongwa hwekuti kana ndafa ndichadai ndigodai, kana ndichanzai ndigonzai, tinenge tatozvishurudzira kufa. Saka kurongedzera kufa kwangu inini kunoita sekuti ndakushurudzira kuti ndinobva ndafa. Saka vanhu vazhinji vanorarama upenyu hwavo vasina rongedzero kana gadziriro yerufu rwavo, kana kuti vanenge vasina even insurance policy kana death policy. Zvinozoitika ndezvekuti vapenyu vanenge vasara vanotanga kukondana. Vanhu vari kumusha kazhinjizhi kuZimbabwe vanongoti huyai naye kumusha kuti vazozive kuti zvinoda mari yakawanda sei, zvinofambirwa sei, zvinosainirwa mupepa akaita sei. Vanenge vasingazivi chavo ndichongoti ngauye kuno kumusha timuone timuvige.
Nemaonero enyu Dr. Guri, izvi zviri kuitwa kune mazera ose here kana kuti zvine mazera anoti zera rakati ndo rinonyanya kuda kunovigwa kumusha?
Pamaonero angu zvangu inini ndingati zvine mazera. Tisati tanyotarisa hedu kudiaspora kana kuti kunyika dziri mberi kwemakungwa kunana Britain na America kwatigere uko, iko kumusha kwedu chaiko chaiko tichine dambudziko guru rokuti munhu akafira muHarare kumusha kwake kuri kumaungwe kana kumanyika anonzi ngaanovigwe kumusha ikoko. Pane mazera zvechokwadi ekutiwo kuavigira muHarare kunenge kuneka kushora mukati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Guri netsananguro yenyu. Manga makateerera kuna Dr. William Guri vanove nyanzvi yezveutano hwepfungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. MDC Alliance inoti yaunganidza magwaro akasainwa nevanhu vanodarika mazana matatu ezvuru ayo yaendesa kuZimbabwe Electoral Commission ichinyunyuta pamusoro pevanhu vakadomwa neMDCT kuti vatsive nhengo dzayo dzakadzingwa mudare reparamende. Asi MDCT inoti ndiyo ine masimba ekudoma mazita evanhu vanofanirwa kutsiva vanhu vayakadzinga mudare reNational Assembly nereSenate. Chabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. www.voiceamerica.com. Ine ndimi Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA.